Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ye na uzedu za nasi mufuro mbuzi 28-2016. Reserve Bank of Zimbabwe inoparura Marie Mabond notes nasi iyo irikutambirwa zvakasiyana siyana nevanhu munyika. Vanhu vemuZimbabwe vobatana neCuba mukuchema vaFidel Castro avo vakashaya nemugovera. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti panoda dzidziso kuvavhoti zvichitevera sarudzo dzakaitwa kuchimani-mani nemugovera. Makanzuru ange adzingwa basa kugweru odzokera mushure mekunge gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuvere vabvisa nyaya yavange vakakwidza kumatare yekuti vadzingwe. Caps United inoenderera mberi nekupembera kusimudza mukombe weCastle Premier Soccer League. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yekuparurwa kwemabond notes neRBZ. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzedu zvakare 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kutifarira pa Facebook pa page redu re VOA Shona nekudzvanya pakanzi like.